vachitaura pamarinda eHeroes ekanhasi vamugabe vati vakataura nevakuru vakuru vemasoja vakavaudza kuti izvi hazvifaniri kuitika zvakare vamugabe vati vanda runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya
That incident or incidents when a few soldiers took to the streets to beat policemen is regrettable. I've discussed it with the commanders and asked that they talk about it and try to prevent its recurrence.
Mukuru wemultiracial Christian Democrats vaMathias Kuchutu vaudza Studio 7 kuti mashoko avamugabe akanaka chose sezvo nyika ichifanira kuva nerunyararo
chokwadi tese tinogona kuurira nemashoko akadaro kuti tinoda kuti nyika inove nerunyararo uye zvakakodzera zvikuru sei kuti tizive kuti vacho vari kuitawo runyararo pavariwo kune runyararo and kuda zvisina kumirawo zvakanaka nezvekuti vese nderverunyararo mapurisa masoja acho vese pamwe chete vanhu vanofanira kunge vachitorespectana
vamugabe vashorawo vamwe varimi vechitema avo vati vave kushanda nevamwe varimi vechichena avo vakambenge vatiza munyika
vari kunyengwa sekunyengwa kunoitwa madzimai masikana vanhurume vachibvuma hauta haumbofunga here kuti ndiani iyeye ari kudaro munhu wangu here farming expert wangu abva kuministry yeagriculture here abva kusouth africa vaakudududza zvino vakuona kuti kwavo vakatizira kuye kune nhamo dzakakomba
mutungamiri wenyika ashorawo vamwe vanhu vemuzimbabwe avo vati vanotsigira zvirango zveupfumi zvakatemerwa zimbabwe nenyika dzakaita sebritain vaenderera mberi vachitiwo hazvigoni kuti nhengo dzebato rinopikisa dziradzikwe panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre
tinenge tichiti ngavachinje pfungwa dzavo idzodzo vaone kuti nyika yakauya neropa zvatiri kutaura nhasi zvino vongoramba vakasadharara kudakara munhu afa vamwe ugochima kuti adai mamuiso paHeroes Acre zvindeizvo here izvo togomira panapa tichiti ataitei chimbofungai kuti vakuru vemudhisi vakashaya nokuti zvinge zvonzi isai muisiwo paHeroes Acre nokuti akavamba MDC akavamba MDC kareko ndikati tinomuisa pano tigomuchema tichiti akaitei
mumwe mugari wemuharare vajohnson chirwa vaudza studio 7 kuti zuva remagamba rakakosha chose uye vanhu vemuzimbabwe vanoremekedza magamba kunyange hazvo vasiri kufara nemaitiro emamwe magamba akaita semutungamiri wenyika vamugabe
inokosha zvisingaite because vanhu vaya vakabuda muno vana vakaenda vakana mukoma wedu vakaenda vachinorwira nyika its a sacrifice yekuti hapana chinopfuura ichocho kuda nyika thats patriotism not patriotism yekuba yatinonzwa iyi
vatiwo zuva ranhasi izuva ravanonyanyorangarira magamba asina kudzoka kubva kuhondo mukuru webato rinopikisa refree zim congress vajoseph busha vati zuva remagamba rakakosha chose uye magamba ose anofanira kuchengetedzwa nehurumende
zororo remagamba rinokudzwa zvikuru nokuti ndo vanhu havasi vega asi ndo vanhu vakanga vachitungamirira mukurwisaniswa kwakaitwa nana smith kuti tinge tiri pano saka tinovakudza nebasa ravakaita nezvese zvaari kuita nanhasi nokushinga kwaakaita nokuzvipira kwakaita munguva idzodzo
mumashoko avo pazuva remagamba mutungamiri webato guru rinopikisa removement for democratic change vamorgan tsvangirai vati zuva ranhasi rakakosha chose uyewo zvinofadza kuti vakarwira hondo yerusununguko vave kuonawo kuti vakarwira munhu mumwe chete nemhuri yake vaenderera mberi vakati magamba akarwisa hurumende yeudzvanyiri yerudhizia asi hapana kana mutsauko uripo pakati paye nehurumende yavamugabe vati vanhu vese vanofanira kunyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya kuti vachengetedze rusununguko rwavo vatsvangirai vativo vechidiki havafaniri kubatwa kumeso navamugabe pamisangano yavari kuita mumatunhu akasiyana-siyana vati vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana renyika riri mumaoko mavo ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera